ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu dzanasi chishanu chikunguru 14 2017 kunetsana muzano PF kuri kuenderera mberi zvakasimba apo mutungamiri wenyika nebato iri va Robert Mugabe vari ku Singapore uko vari kurapwa pasina kuziviswa kuti vanodzoka rini. Hurumende inoti iri kutarisira kudzoka munyika kwemamwe madzimai ange ari muunapwa kuKuwait. MDCT yoshora gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo avo vari kuti bato iri ndiro rakapisa motokari yaro kukuwadzana. Meya weMasvingo okurudzira vagari vane zvichemo nemashandiro emapurisa ekanzuru kuti vanomangara nyaya. Izvi zvinotevera kuchema chema kwevamwe vagari vanorarama nekutengesa mumigwagwa vari kuti mapurisa ezetarap pamwe neekanzuru ari kutora zvinhu zvavo oshandisa. Chikwata chemawarriors chiri kupinda mumakundano matsva eAfrican Nations Championship CHAN nechinangwa chitsva mushure mekufadza veruzhinji nekutora mukombe weCOSAFA Castle Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsana kunotyisa kuri kuitika muzano PF apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kurapwa kuSingapore. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLive Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika kuvaimbi nemumitambo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.